Baba matandamuka, mandipa rimazuva Vakawanda rimurima ziva nedabuka Ndasakura ndazunda, kutambura ndabuka Nguva yangu icha shika, shika tambanuka
Ishe zvomboma Ndino ziva muriko muchiona Muchiti Iwe usamira zvoita wangu Iwe usamira zvoita kanu 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 Zvoita kanu
Vabereki hama ndafunga Kutakura midoro yangu ndakananga kuta Misosi pamatama moyo wakafuta Nichingo gibela gibela ka Kuchema netariru Mesa nema farasimu Omwe mune mariru Asindino ziva zvicha chinja nema famiro Mina mato kutanya nekuterera
Iwe usamira zvoita wangu Iwe usamira zvoita kanu 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 Zvoita kanu Iwe usamira zvoita wangu Iwe usamira 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 zvoita kanu
Zvoita kanu